reprimary nesecondary education riri kuziva hazvo kuti pane mateachers union akaita sei inonzi atuzi ine nhengo dzinokwana 386 members. Vari kuti iwo musi wa22 March vanenge vachiudza mamembers avo kuti vasaenda kubasa. Tiri kuzviona zvedu mumasocial media umu. Asi isu sebazi reprimary nesecondary education tiri kuramba takatarisa kuenda kumberi nekuvhurwa kwezvikoro tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro uye ine unyanzvi kuvanhu vese vemuZimbabwe. Zvatakadai takatovhura zvikoro tine maticha akawanda chaizvo nevadzidzi vakawanda vari kuuya kuchikoro nekuti vari kuda kusimudzira nyika yeZimbabwe.
Ko zvichemo zvavo zvavari kutaura mugwaro ravo renyunyuto iri muri kuzvibata sei?
Isu sebazi reprimary and secondary education tiri kutozvigadzirisa, zvimwe takatogadzirisa, zvimwe zvitori mumaplans edu. Saka tinenge tichingokurudzirawo nhengo dzeatuzi kuti vauya havo kuzodzidzisa musi weMonday vasanyanya kushungurudzika kuti hurumende haisi kuteerera zvichemo. Tinenge tichida kuti zvinhu zvienderere mberi tichitaurirana tese tibatane kuti tikudziridze nyika yedu yeZimbabwe.